Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 29 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Kwasara mwedzi mitanhatu kuti magwaro eZimbabwe exemption permits apere. Sangano reBlayo Residents Association rinokurudzira kanzuri yeguta iri kuzivisa vagari nguva ichiripo mazuva anowanikwa mvura nemazuva ainovharwa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Union rinoti raenda kumatare nekuti sangano National Joint Negotiating Council harisi kumirira vashandi zviri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kwasara mwedzi mitanhatu kuti mazuva ekugara nekushanda muSouth Africa akawedzerwa pamagwaro ezvizvarwa zveZimbabwe kana kuti Zimbabwe Exemption Permits apere. Izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa nehurumende yeSouth Africa chekuti magwaro ose emhando iyi anopera muna chikumi 2023. Hazvisati zvajeka kuti hurumende yeSouth Africa ichawedzera mamwe mazuva here. Hurumende yeZimbabwe yakambozivisa kuti inotambira nemaoko maviri zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kudzoka kumusha, chero hazvo vazhinji vari kuSouth Africa vachiti hapana chikonzero chekuti vadzokere kumusha sezvo kusina mabasa uye kusina kugadzikana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata gweta varisa chigaro wesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Sevanda kuti tinzwe zvizhinji.
Hongu pane vanhu vazhinji vari kugadzirira nekuti vanhu vanoziva kuti kana nyaya iri kukoti chero chii chinogona zvacho kuchiitike, uye havazivi kana decision yatorwa nehurumende kuti aiwa havachadi vanhu vemuZimbabwe munomu. Saka vanhu vari kuendesa mbatya dzavo kuZimbabwe vachigadzirira kuti kana zvinge zvatadza kana vachinge vagona kuenda vaende, kana vachisara muno vanenge vachisara vachishandawo vasavo vasina mbatya kana vachizviraramisa. Asi chokwadi ndechekuti pane zvekuiti, vanhu vari kutya.
Saka tingati here vanhu vari kufamba zvakati nyanyei vachidzora zvinhu kumusha?
Izvozvo chaizvo tazviona kuti gore ranosvika pakupera parunopera, vanhu vakawanda vanga vachifambisa zvinhu zvavo vachizviendesa kumusha vachigadzirira ikoko kuti kana zvichinge zvatadza kuti mapemiti arinyiwe vagone kunge zvinhu zvavo vazviyambudza. Nekuti rimwe dambudziko rangu rakasangana nahambi rokuti vamwe vazhinji vatachitaura navo vanga vachitsvaga kuziva kuti midziyo yavo vanogona here kana kuti vaibvi vaiendesewo kumusha kana mune midziyo asina kubhadhara juti, nekuti ipapo vamwe vanga vachifa ngana nematambudziko vasingabatsirikani zvakanyatsonaka nenyaya yeZimra. Asi vazhinji vanga vane mapemiti acho advise kuti aiwa munhu kana achinge ane pemiti uyezve nekuti vamwe vanga vane motokari inenge iri yake zvaasiyanga iri muzita roumwe nekuti mapepa anenge achinetsa, saka kuti manje azoibvisa iinze kumazita ake kuchimanzi dzisati dzakwana zvozvonzi aiwa hivhi yake nokuti yangorejesa mumazita ake. Saka zvese izvo zvino zvanga zvichitovatambudza. Asi tanga tichibatsira navanhu vazhinji chaizvo vanga vachitsvaga kuZimbabwe nemidziyo yavo.
Makatarisawo kuti mazuva acho ari kufamba kudai, munoona paine mukana wekuti hurumende yeSouth Africa ingawedzere mamwe mazuva zvakare pamapemiti aya?
Chatati chifunga ndechekuti kusvika nhasi hurumende yeSouth Africa inenge yatanga kupindura kana kutora matanho ekuti tione kuti vanhu vakaapplya vachiti vari kukumbira kupiwa mapemiti ekuregulariza mumainstream angazi ngavao applyire vanenge vaona mhinduro. Asi chatiri kuona ndechekuti nanhasi uno vese vanhu vakaapplyira mapemiti hurumende yeSouth Africa isati yavapindura kuti vaudze chaizvo kuti aiwa tiri kugamuchira ratiri kugamuchira. Izvozvo zviri kureta kuti tinyatsofunga kuti aiwa pane zvairi pamusoro pazvo asi zvakare tiri kuziva kuti nyaya iri kudzokera mukoti muna February. Saka tiri kuona kuti zvimwe hurumende iri kuona kuti zviri nani kuti iite sei pane nezvimwe zvaichaita asi iri kuitira nyaya dzekuti pari kuuya mavhoti nekuti vanhu havasi kufara saka haisi kuziva kuti izvifambise sei saka iri kumirira kuti koti iye iyo ichabva yaita sei yavaudza kuti ngavaite sei kuitira kuti zvisanzi ndi ihurumende yakadai asi ikoti yakataura kuti kana mapemiti achirenyuwa uye vanhu vachipiwa ugari ngavapiwa ugari asi tiri kuona kuti ANC zvairi kuedza iri kuedza kuda kuti isawanikwe nevanhu kuti ine mhosva yekuregedza vanhu vekuzimbabwe vachigara muno musouth africa tiri kutya kuuya chaizvo nedano kuti nedecision yekuti aiwa isusu tatoramba iko zvino kana tatenda nekuti inoziva kuti nezvemitemo nyaya yekugarisa kwaita vanhu vezimbabwe muno uye nezvinhu zvayakataura ndo zviri kukonzera kuti ichipedza mapemiti aya hazvinyatsofambirana nemitemo.
Ndopedzisira hangu ndichitsvagawo kuti vasinganzwisisi nyaya dzemutemo kuti dzinofamba sei mungavakurudzira kuti kudii maringe nekupera kwamapemiti aya panguva dzino?
Chatingakurudzira vanhu
avo vanga vari kupeta vari sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr Vusimuzi Sivanda vari parunhare kusouth africa naEvans Zininga weStudio 7. Sangano rinomirira vagari vemubhulawayo reBhulawayo Progressive Residence Association riri kunyunyuta nekwarinoti kunonoka kwezviziviso zvinobva kukanzuru zvinenge zvichizivisa vagari nezvemisha inenge ichizowana kana kushaya mvura pazuva roga roga. Munyori anoona nezvemvura musangano iri vaJoseph Mkomazana vanoti nedzimwe nguva zviziviso izvi zviri kuzosvika muvagari mvura yatovhurwa mumisha iyo ivo vasingazivi. Kanzuro yeBhulawayo yave nenguva ichigovanisa vagari mvura zvichikonzerwa nekuderera kwemvura mudhamu reUmuzingwani. Asi vaMkomazana vaudza Tonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanokurudzira kanzuro kuti ibudise zviziviso izvi zuva rimwe chete mvura isati yavharwa kana kuvhurwa kuitira kuti vagari vawane nguva yekutambira zviziviso izvi.
Vagari vekuBhulawayo Progressive Association, kanzuro tiriona tichitumira manhingi manotisi evhura kuti nhasi vhura rikuuya kuvadhipi nhasi iri kuenda kuvadhipi. Zvakanaka chokwadi kuti vaite izvozvo, chete vari kutumira manotisi acho neiti kana vhura ichifanira kuuya nhasi makuseni kana mangwana makuseni, notisi yacho ni yavhery late asi hazvo ndiuwaona manotisi. Athink of late paholiday chete kuvhura misho yechristmas kana kuti day 2 days before christmas, hai ndofunga manotisi acho vanga vakavatumira vakatisvika nemvura yacho ichiuya. Saka tiri kuti kanzuro panga tizama hayo sezvo tichiziva kuti mvura kumadhamu hakuna kumira zvakanaka, but vanofanira kuimprova kuti vatumire day before kuitira kuti vanhu vagare vakagadzira kuti mvura ichauya rini. Then kune problem yekuti nzvimbo dzakasiyana kukatumira manotisi aya pane dziriuka musoro dzimwe dziri kuaiaana mvura in time kwazvo kuti vanenge vari vachigara dziri pamusoro mvura inoya late makuseni chete kuma3 4 o'clock 6 o'clock vovhara kuti kanzuro mvura ende ndo pane problem chete ipapo asi manotisi achouya hazvoitime.
Dambudziko iri raane nguva yakadii remvura iyi uye vatorawo nguva yakadii vachitumira manotisi aya?
Manotisi vagara vachitumira kwatova nenguva athinki kwana General Pedro vakatanga vachitumira manotisi asi past 6 months ipapo notisi yacho aita yakauya vakasingafambirani mabudzo remvura vaitumira manotisi acho isingabudi. Asi sezvi tichitaura kuti pachristmas ipapa paholiday patova neimprovement sezvo tiziva kuti nedhabheno kana vakuitira kuti kanzuro vaigara vachichema kuti vhesa ndiyo ine problem vaiti vakatumira manotisi mvura isingauyi time vozi vhesa madhesikoma vakautsina saka mvura vakorera kupamba mvura yacho ndiyo muvagara.
Saka vari kuti dambudziko iri rinogadziriswa riini vaMkomazana?
Mvura iri kunetsa zvikohiiiuka takambotaura nenyaya yenyaya yekushangani gwai dhemu riri kugadzirwa kuka ingabotaura nenyaya yekunyanaa ngokupopa mvura chiya kukhazisa kuti chiya kuvura kuno ndafunga kuti maybe by now zvinhu zvatova nani but zvinhu zvacho hamene kuti zvekufamba sei vanenge vachingoshifta magopos vachiti hakuna mvura mvura iriko yemadzita pana sekuona sevagari sikuona kunge hamene kuti zviri kufamba sei kukanzuri ikoko havasi kuti kunyatsobutira pachena asi tichingoramba tichingobvunza kuti batijekeserei kuti zviri kufamba sei ende tirikuona kuti problem yacho haya tirikuona kuti mvura aisati ana zviya zvokuti vanhu vangaona kuti mebe mvura ingarapo saka dambudziko ndofunga richagara tiripo kusvikira mvura yanaya saizvocheza mvura isati yanaya.
Kune zvirwere here zvasimudzwa kana matambudziko asimudzwawo nekunetsa kwemvura ikoko?
Kwakambova nezvirwere magaria vambavapo mumamanzi afurayo tikamhanyamhanya tichitaudzana navo kuti kozve kufamba sei vanhu vari kufa nemvura vatofleti hai kwanga kwaanani because vanga vachiti munhu akanwa mvura iyo akanzi achirwara unofanira kumhanya kukirinika unowana ifree treatment iye matambudziko aripo because even mvura yechebhoho because mabhoho ndiye ari kutibatsira ndakaita mabhobhos mawadhomu dai zvichinetsa kusika zvokuitika izvi mabhobhos ari kubatsira zvokuti kana mvura ichimo mumatepu vanhu vanomhanyira mabhobhos.
Munyori anoona nezvemvura musangano reBulawayo Progressive Residents Association vaJoseph Mkwamazana vari parunhare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti nengo dzaro dzakabvumirana kuenda kumatare nekuti vanotungamira nhaurirano pakati pehurumende nevashandirwi havasi kuita basa ravo zvakanaka vachiti zvakare National Joint Negotiating Council haisi pamutemo. Mutauriri weZimta vaGoodwill Taderera vaudza Studio 7 kuti bumbiro remutemo rinopa vashandi mukana wekuita hurukuro nemushandirwi vachiti chimwe chakonzera kuti sangano ravo riende kumatare ndechekuti mutemo uripo iko zvino unopa gurukota simba rekunzwa zvichemo zvevashandi rigozonokurukura nevamwe varo pamusoro pezvichemo izvi asi pasina anomirira vashandi. Tabata vataderera kuti tinzwe zvizhinji.
Okuda kwokusabatwa zvakanaka nehurumende isusu takafunga kuti nyaya yacho ngaichikwira mutarara tiendesane kumatare edzimhosva kana ichinda kuconstitutional court kana ichigumira ikoko kune matare atakaiendesa asi tione kuti iwo mutemo wedu wenyika unotiwo kudi nekuti riri bumbiro remutemo idzva. Hatichatoriti idzva because ndera 2013 kumasure ku-2013-2014 unotocherechedza kuti kuve neyatinoti Collective Bargaining Council musection 65 yeconstitution yeZimbabwe. Saka isusu taikwidza mutarara isu tati handei mberi handei tione tione kuti zvinoperera kupi. Kana nyika iine mutemo totarisira kuti mutemo uchaonekwa uchitora danho rawo rekucherechedza vashandi vehurumende sezvavanofanira.
Asi chikuru chezvikonzero zvenyu zvekuenda kumatare chakanangana nani uye nei chaizvova taderera?
Okay, zvakanaka tanonoka. Nyaya yekuendesa hurumende kumatare edzimhosva takanangana nekuti dare hombe ratinoenda kunogarira pasi tichironga nyaya dzemari dzedu reNational Joint Negotiating Council harienderani nemutemo wenyika iyo yatinoti Zimbabwean Constitution.
Takatarisa panyaya yevarairidzi pamwe nezvichemo zvenyu panyaya iyi. Bumbiro remutemo rinoti
Constitution yedu yemuZimbabwe inorangarira kuti izvo tinokwanisa kuita yatinoti Collective Bargaining Council iyo inopa simba vashandirwi navashandi kuti izvo zvavanenge vachikurukura zviwanikwe zviri zvinhu zvatingati muchirungu zviri binding. Saka section 65 yebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe inozvibvumira izvozvo kuti isusu tikwanise kunge tichiita Collective Bargaining Council. Zvino iyo hurumende kusvika pari nhasi uno haisi kurangarira Collective Bargaining Council uye haisi kuita yatingati iyo kunanganisa kana kuti realignment yomutemo wekuti collective bargaining council inge iripo.
Izvi zvinobva papi vataderera? Mungatitsanangurira chii chiri mumutemo uyu chisingakushandirii?
Nekuti uyu mutemo uripo pari zvino unopa simba kuna minista. Minista ndivo vanogona kutora zvichemo zvedu, vozviona sezvine musoro kana zvisina, voenda nazvo kukabhineti, vonoronga marongero avanoda. Asi isusu vanongoti redu basa kubvunzurudza kwavari, iya yatingati consultation, izvo zvatinoona sezvinhu zvisina maturu. Nekuti hurumende pari zvino nguva yareba isingatiitiri zvatinofunga kuti zvingava zvinhu zvakanaka. Hatisati tamboendesana kwatinoti isusu kuarbitration kana kuti kuconciliation, nekuti ivo vanenge vachingoti zvatiri kutaurirana kuNJNC ikoko hazvinyanye kutisunga, hazvisi binding, nekuti zvinopa mutemo simba kuna minista kupfuura kudare rinofanira kunge richitirongera. Izvo zvinofanira kunge zvichiita kuti vashandi vehurumende vawane zvinovapawo pundutso.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezvedzidzo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hurumende inoti haina zvikwanisiro zvekugadzira marezenzi esimbi evatyairi vedzimotikari pamusoro pezvirango zvakatemerwa nyika. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vanoti hurumende haichakwanisi kugadzira marezenzi emarata pamusoro pezvirango, vachiti bazi rinoona nezvemotikari nekupa vanhu marezenisi reCentral Vehicle Registry riri kuita basa guru, asi riri kunetseka nekuti hapana zvinoshandiswa mukudhinda marezenzi evatyairi emarata. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo reKimukonza vanoti zviri kutaurwa navamhona hazvina maturo sezvo zvirango zvinotaurwa izvi zvava nemakore mazhinji zvatemerwa nyika. Muzvinafundo Mukonza vanoti Zimbabwe inofanira kushandisa zvose zvainazvo, kwete kuramba ichingochema-chema pamusoro pezvirango, vachiti izvi hazvina kwazvinotisvitsa senyika, asi kuti nyika iwane dzimwe nzira dzekugadzirisa zvinhu zvinonzi hazviwanikwe pamusoro pezvirango.
Zvinokatyamadza kuti hurumende yeZimbabwe mukore wanhasi inotaura kuti iri kutadza kuita marezinesi evana veZimbabwe nekuda kwezvirango zvakatemerwa nyika. Tikatarisa kuti zvirango zvakatemerwa nyika rini, tinoona kuti zvakatemerwa nyika makore makumi maviri apfuura. Saka kuti hurumende irambe ichingoti iri kusangana nematambudzo akaita sekutadza kugadzira malicense chaiwo, zvinhu zvinoratidza kusarongeka kwehurumende. Tikada kutarisawo kuti pazvitupa iye zvine zvitaane zvitupa zveplastic, hurumende inotadza here? Kana kuri kuti iyo malicense emazenge iwayo haasi kuwanikwa zviri nyore, hurumende yedu inotadza here kungoita zvunhu zvainogona kuwana iyo kuitira kuti ipedze dambudziko irori rakatarisana nevanhu veZimbabwe? Ndiri kuona sekuti panenge pari kuita kuomera kuomerwa kwenjere dzevari kutonga.
Profesa Mukonza, zano ramungabatsira hurumende naro nderipi panyaya yakaita seiyi?
Zano randingabatsira naro hurumende panyaya yakaita seiyi ndeyekuti hurumende ngaitsvage nzira dzekuti iite malicense nezvinowanikwa munyika. Ndambopa muenzaniso wekuti inogona kusiya zvekushandisa mazenge nezvimwe zvavari kuti zvacho hazvisi kuwanikwa muZimbabwe, zviri kuwanikwa kuAmerica. Wotsvaga zvinowanikwa muZimbabwe asi zvichiita kuti vana veZimbabwe vave nemalicense. anenge ari malicense kwao. Saka ndoo yandingangoti nzira inoita kuti hurumende yedu iwane minduro kudambudziko iri. Isiye zvekungochema chingoti haisi kukwanisa kuita nokuda kuda kwezvirango. Izvo zvirango zvatikuziva kuti zvaane nguva zviripo asi ende zvirikuratidza kuti pada zvinogona kuramba zviinesu kwenguva yakareba. Saka vakawana iyo atikati mahomegrown solutions kumatambudziko akaita seiwaya. Zvinotiratidza kuti hurumende yedu iri kufungawo ichiita kuti matambudziko evanhu vezimbabwe ave achireruka.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa kwakare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, Muriya Blessing Ali inonzi yakaramba kuchengetwa kwake mushure mekunge imwe hama yavaudza nezuro kuti paiva neurongwa hwekuchengeta Blessing uyo akaurawa mwedzi mitanhatu yapfuura. Urongwa hwekuchengeta Blessing kumakuva ekumabhuku hwakamiswa nezuro mangwanani. Mutumbi waMoblessing unonzi uri muchipatara cheparirenyatwa muHarare uko wakachengetwa kwemwedzi mitanhatu yapfuura. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Taurawo nenyaya yevanhu veZANU-PF kana kuti vana Munangagwa vanodo kuintrodusa mitemo yekuti masangano akadzimirira oga vanozova pamutemo wekuti ukaita chakati wotobva wabhanwa ipapo. Zimbabwe does not have anything that is straight now. Zvinhu zvemuzimbabwe zvese zvakangoungama. Kana uchidongopona muzimbabwe unongoita munhu akaungama saivo ndo kuti udye. Because maonero andinozviita manjiri zvikunotonga kuchitaurwa kuti kana munhu achada kubudisa chokwadi, chokwadi hamusisina because yava nyika yasatani. Iye zvinotaura kuti kana munhu achida kuita zvinhu zvestraight ngaatimbomirira government inotera because yavapo iyoyi ndeyokunyeba chete nekubira vanhu ndo yega inonga iri pa. Hapana zvimwe zvinonzi zvichizvitsva nekuti yakaona ZANU-PF kuti yakonewa kubva peyakatanga kutonga kusvika pari nhasi yatadza. Saka yatonga kuti chiregai kuti tirwe kukupedzisira ikoko. That is why we say at times God has got his way of showing things. Panguva inotera kasoratidza Mwari kuti zvinhu zvakamira so kuti tiito vanhu vanozobva panguva yekuenda mberi takasunungukawo tisikaendi kune dzimwe nyika. Kuti kana wadanwa kune imwe nyika unodanwa pane occasion yekuti tido kuti tide vanhu vakati vanobhadharwa zvakanaka because vabva kunyika kwavo kwakanaka ka. Saka maakuvada ikoko. Saka muchindovabhadhara mubhadhara neinonzi outside vacation kuti munonga muchindogara kunze ikoko michipiwa mari yakakwana. Zviripo izvi zvakashatisa vanhu ngatinamate titeterana naMwari kuti nyika yedu inakewo.
Hai Studio 7 uyo munhu anonzi Mavaza uyo anogara kupi kuyo? Zvaari kutaura ndezvemuZimbabwe kana kuti ndezvaari kuona kunze kwenyika? Sei achitaura zvaasi kuona? Migwagwa ipi yaanoti yakagadzirwa? Mavaza zvaanoti dhokota wani? Udhokota upi kuyo achitaura? Ndo zvatinovengera ZANU-PF izvozvo because inotaura kwaisina kuswera. Inotaura opposi isi hatidi kuudzwa. 2008 hapana munhu akamboudzwa kuti zvinhu zvanaka izvi zvisina kunaka. Unongoona wega kuti zvinhu zvatonaka. Zvino uyo handifungudza ndogara munyika munomu. Isi dhokota pasina zveudhokota zvazvo zvaanoshanda. Unotaura zvinhu zvinonyanga dzakudarozeko. Vakomana titiregerereiwo katiitwireiwo tsitsi. Ingahondo takarwa tese wani. Chakushanda ndechekuti imi makumhanyira pakeke ipapo muchisapfuura nega keke iroro. Chamuri kuita chinoonekwa ndechipi ipapa?
Mangwanani pastudio, toda kungobvunza wangu mubvunzo wani kuti zvakamboitika kupi pasi rino kuti imwe mhuri inoramba nemutumbi wevana vavanhu, kuti mwana wavamhofu oshayika vachirandivotiza nemutumbi uyu vachiramba nemwana wokwamhofu. Imi vadzigiri veZANU-PF, ndoda kumbobvunza, munombotsigira ZANU-PF yenyu mambonyatsa kufunga here? Mukona kuti munombongotsigira ungoti solongo tangotsigira chete mashura ekupiwa netipa munyika yeZimbabwe wekuti hurumende inoramba nechitunhu chevanhu pedo viga mwana wawe munoramba nechituna kutiza nechituna zvigodi zvigozovei kuramba iye mo blessing dianya tsake kupfuka ngozi chaichaiyo pedza vose vanhu ivava zvichauya kwachisa achieri musi wacharimwa zvichambonakidza nhasi asi zvichakanganisai pamberi apa hakuna mashuro akadai anoitika munyika
pastudio 7 apo makadikwa namukomata nonoka wandina mukoma blessing zulu hai ndiri nane nezita ndinoitwa batso munoda wafaniriri pano papretoria zvotienda ane studio 7 yenyu munotipa nhevenyu isina divira yakarerekera notaura chokwadi chaichacho chezvinoitika kwete radio zimbabwe unotaura zvemanyepo kungotaura zvapurezidendi mumwe havambopiwo kana vamwe vanoda kupinda kuti vataure maonero avo sezvetinoona zvinoitwa muno ndinotsigira uyo unotiodema zvazvikwanisa matiwedzera votaimu motipa makuseni motipa masikati nhavo motipa manheru ndo zvinonyatsokita chaizvo chaizvo nokuti nhepenyu venyu ndikwayo rambai makadero rambai makatsunga
ndinokumbirawo chaizvo chaizvo kunyanya vanotaura pachenji redhio kana chiri chindevere ngachingopera nechindevere chisaiswa chirungu mukati chiri chishona chipere nechishona chisina chirungu mukati chiri chirungu ngabviuye nhau dzacho dziri dzechirungu chega chega nyange vanotaura vapi nevapi nokuti zvimwe zvizhinji zvinotaurwa nechirungu kune vamwe vasingatombonzwikana pechirungu chacho ichechecho saka ndaikumbirisisawo ende zvimwe zvacho zvine zvakakosha zvinoda kuti zvizikwe nemunhu wese ndaikumbirisisawo kuti zvinogona kutsanangurwa neshona ngazvitsanangurwe neshona zvinotsanangurwa nechirungu zviindewo kuchirungu ikweyo panyuzi dzeshona ngazvipere ngeshona panyuzi dzechirungu zvipere nechirungu nokuti tinoda mavhotsi akawanda chaizvo tinotochenerawo mavhotsi akawanda anoenda kumukomana
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Gaza yakazvika iri tamba ndikatanga kujamba ndisati ndaivhura vandakazivhura musodzi kuyerera chinziro nerobera musodzi kuyerera chinzina kuyambera waikusimbisa wani pasta ndimokusiya ndichikusimbisa wani dala ndimokusiya waikusimbisa wani pasta ndimokusiya ndichikusimbisa wani dala ndimokusiya tarisa mufambo atakafamba asi nhasi wavekundiramba wandipinza mawani ndatokara ndiri wani lavu yacho yawaindipa rudo rwacho rwawaindipa
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi kwasara mwedzi mitanhatu kuti magwaro ezimbabwe exemption permits apere sangano rebulawayo residence association rinokurudzira kanzuro yeguta iri kuzivisa vagari nguva yachiripo mazuva anowanikwa mvura nemazuva ainovharwa rimwe sangano rinomirira varayiridzi rezimbabwe teachers association rinoti raenda kumatare nekuti sangano renational joint negotiating council harisi kumirira vashandi zviri pamutemo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele